mangwanani akanaka vajereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina 24 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvino izvi kumuchirongwa chanhasi.
Naizvozvo tinoti vadongozi ngavafambe murugare mhuri yavo yavasakirwa. Tine urongo zvikurusa kuvatapi venhau. Igore risina kumira zvakanaka, tomuita kunge riri kudaidza nenguva isakafanira. Kasi tinoramba chiti ngatichemende tariro. Munyika yezimbabwe tarasikirwa nemutapi wenhau mukurusa. Andu wekuti vende rasara harikwanisi kubva.
Mutori wenhau Foster Dongozi anoshaya.
Pari kuitika zvinhu zvakawanda. Madhiraivhazi ari kurobwa. Izvo zvina dhiraivha akabirwa akarohwa nematsotsi. Zvekuti tinotokumbira zita rapi tinogara tichitaura navo kuti vauye ipapo kuzoita mapatrols usiku, nekuti upenyu hwedu hwamira zvisina kumira zvakanaka. Pari kutofiwa nematsotsi iwaya ari kupwanya mahwindo, dhiraivha akarara usiku iye madhiraivha achifamba.
Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinoti nhengo dzaro dziri kurohwa nematsotsi paboda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana matatu ane makumi matatu 330, zvichitevera kufa nezuro kwevanhu vaviri kumashonaland east, umwe chete kubulawayo uye umwe chete kumanicaland. Vanhu zana negumi nevaviri 112 vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe nezuro. Pavanhu ava zana negumi nemumwe 111 vakatapurirwa chirwere ichi muzimbabwe, uye umwe chete achinzi akadzoka kubva kusouth africa. Muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi, vanoita zana rine makumi mana nevatatu 143. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mapfumbamwe nemumwe 91 vafa nechirwere ichi, ichiteverwawo nemanicaland ine vanhu makumi matatu nevatanhatu 36 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave zviuru gumi nezviviri zvine mazana matanhatu ane makumi mashanu nevatanhatu 12656 vapora munyika, vachiita zviuru gumi zvine mazana maviri nemakumi mashanu nevapfumbamwe 10259. Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vabatwa necoronavirus muAfrica vanoita mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mashanu ane makumi mana nezvina zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mashanu 2,544,950. Vanhu vafa nechirwere ichi muAfrica vave zviuru makumi matanhatu ane mazana maviri nemakumi mashanu nevana 60,254, ukuwo vapora vachiita mamiriyoni maviri ane zviuru zana nemakumi mana nezvishanu zvine zana nemakumi matatu nevasere 2,145,138. Mutori wenhau ane mukurumbira Foster Dongozi akashaya nezuro. Dongozi ange ari munyori weZimbabwe Union of Journalists. Zvizhinji pamusoro pekushaya kwaDongozi zvichaziviswa nhasi, asi zviri kunzi Dongozi ange achinetseka nechirwere chemwoyo akazoshaya mushure mokuendeswa kuchipatara cheparirenyatwa. Mukuru wemisa Zimbabwe Tavani Moyo ati basa rakaitwa na dongozi haritaurwe sezvo richitaura rega moyo wati dongozi akange achibata nesimba mukuchengetedzwa kwekodzero dzevatori venhau.
Tatambira mashoko ekushaika kwa dongozi nekusuruwara zvikurusa vanhu vaiva munyori mukuru wemusangano weZimbabwe National Union for Journalists. Vadongozi ndeumwe wevachapenhau vakafamba rwendo rurefu mukunyorwa kwenhau muZimbabwe. Rwendo rwavo harudi kutsanangurwa. Matsimba avanoonekwa kubva kwose kwavakashanda, kubva kustate media kuprivate media, kusvika kuvanga vava kushandira vari kumusangano mukuru wevatapenhau. Vadongozi vaitawo zvakare basa rekumiririra kodzero dzevashandi vanoita zvekutapwa nekufambiswa kumashoko, uyezve vachibatsirana pamwe chete nevamwe vavo musangano weMedia Alliance wavaisunda zvikurusa rwaro rwekuti tinge tichikwanisa kunge tichiwana kufambiswa kumashoko kwakanaka munyika yeZimbabwe, tinge tichikwanisa kuwana kusungunurwa kwemasaisai, sungunurwa kwemapepanhau. Kushaika kwadongozi kwauya nekukatyamadza nekuti vhiki rapfuura iri tanga tiri pamwe chete tichikurukura vasingaratidze kuti mukufamba kwenguva tikange takutaura mutauriro watiri kuita. Naizvozvo tinoti vadongozi ngavafambe murugare, mhuri yavo yarasikirwa. Tine urombo zvikurusa kuvatapenhau. Igore risina kumira zvakanaka, rinoita kunge riri kudaidza nenguva isakafanira. Kasinoramba chiti ngatichemede tariro kunyika yeZimbabwe tarasikirwa nemutape mungu wenhau mukurusa, andu wekuti vende rasara harikwanisi kufamba.
Uyo ange ari kuru wemisa Zimbabwe Tabani Moyo ari parunare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, sachigaro wemisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vaudza Studio 7 kuti gore rino harina kufamba zvakanaka kuvatori venhau muZimbabwe.
Gore rino tinoti harina kupera zvakanaka kumedia industry yedu. Tichitarisa mashoko anosuwisa ekutisiya kwamukoma Foster Dongozi, avo vanozikamwa nevatori venhau vose, vakuru navaduku, vanovava vaishanda navo zvakanaka kuZimbabwe Union of Journalists. Hakuna vashoma vangati havana kushanda pedo namukoma Foster. Vangava vanhu vanoshandira kumacommunity newspapers kumaprovinsi nemacommunities akasiyana siyana ari kunze kana kure kweHarare. Mukoma Foster vakasvika kose ikoko neshuviro yekuona kuti vatori venhau vanoshanda nemaconditions akanaka here. Tinotambira mashoko ekutisiya kwavo nokusuwa kwakanyanyisa, nekuti kana varivo vanhu media industry ndivo vataiti pamwe vacharamba vachitibatsira isu tichikurawo tichigonawo kuramba tichiita mhendo. Vamwe vanouya varambe vaine spirit iyoyo yekuti professionalism and also yekuti journalist afanira kuonekwa ari munhu anotambura, asi avewo munhu anokwanisa kuva nemararamiro akanaka anoyemurika munharaunda achigoita kuti vamwe vadewo kujoina basa iri.
Avo vange vari sachigaro vemisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vari parunare kuHarare neStudio 7. Tichakuunzirai nyaya iyi zvizere munhau dzedu dzemanheru anhasi. Sangano rinomirira vatyairi nemakondakta vemagonyeti reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinoti nengo dzaro dziri kuoneswa namo kuboda uko vanoti vari kubatwa kwiyo vachibirwa vakamirira kudhindirwa mapepa ekuti vapinde kana kubuda muZimbabwe. Mutungamiri wesangano iri vaFrederick Maguraminga vaudza Studio 7 kuti vakaita musangano neZimre vakabvumirana pane zvimwe zvezvichemo zvavo vachiti vanoda kuita musangano nemapurisa kuti abatsire nekugara vachitarisa vatyairi vavo vavanoti vanogona kuita masvondo maviri vari paboda vakamirira kudhindirwa mapepa.
Tine dambudziko riri paboda pedu. Paboda pedu hapana kumira zvakanaka, motokari hadzisi kufamba. Pane matambudziko ari kuonekwa ari edivi reZimbabwe, kwozoita matambudziko ari divi reSouth Africa. VekuZimbabwe vari kuti South Africa ndo ine problem because ndo yakatanga kutesta COVID zvainge isiri kuita. Saka tiri kuona madrivers ari kurara paboda more than 2 weeks aripo. Madrivers ari kugara paboda more than 20 days pasina mvura yekunwa yakachena, pasina matoilet zvakare. Madrivers ari kuti iwo isusu hatina kutikana tasvika paboda tinoenda kunogarapo. Paboda ndepekusvika tichipfuura tichienda. Nekuti madrivers haabhadharwe mari yeovertime akapaka. Pari kuitika zvinhu zvakawanda, madrivers ari kurobwa, izvo zvisina driver akabirwa akarohwa nematsotsi. Zvekuti tiri kutokumbira zita rap tinogara tichitaura navo kuti vauye ipapo kuzoita mapatrols usiku, nekuti upenyu hwedu hwamira zvisina kumira zvakanaka. Pari kutofiwa nematsotsi iwaya ari kupwanya mahwindo, driver akarara usiku iye madrivers achifamba. Taakusiririsa, tiri kungoswera tichingofamba up and down panzvimbo iyoyo.
Chii chiri kubata zvinhu kuti zvisafamba vaMaguraminga?
Paboda hapana kumira zvakanaka nekuti kiu kuti ifambe pari kutora 5 hours mota 1 kuti ifambe. Nengo pari kutora 4 hours kuti mota 1 ifambe. Takaenda hapo seboka isu veZudak, tikaenda tikano adresa madrivers vakataura zvichemo zvavo, tikatora na tese tikanoenda pamberi pevakuru veZimura, tikagara tese mumeeting maofisi veZimura tese ipapo tikakurukura zvinhu zvese zvinodiwa kuti zvinge zvichiitwa.
Mumusangano uyu makawirirana kuita sei?
Takawirirana kuti chinodiwa madriver akakumbira kuti tidzokere pane zvaiitwa kudhara system yakanga iripo, corona COVID iri papeak, COVID painge yakarema zvikuru. Truck drivers aisvika paipi achingotorwa temperature achipfuura. Saka tiri kuti ngatidzokere pasystem yekutanga kiu itange kufamba, nekuti kana patiri pasystem inyowani yatiri hapana chiri kumbofamba paboda pari kuramba pakamira. Saka madrivers ari kuti isusu zvamanga muchitikoshesa panguva yekorona kubvira kare, ko nhasi zvaenda kupi korona yadzikira? Saka isu tiri kufira kuti sematruck drivers tiri kutarisira kuti tiri kuona sekuti tinongodiwa kana zvinhu zvakaoma, asi kana zvinhu zvakunorerekwa vanhu havasisina basa nesu. Madriver ari kuchema zvikuru pamusoro pemari yakaita 60 US yekutestwa nayo COVID. Tiri kutarisira kuti chinhu chakadai ichi chionekwe nehurumende kuti mari iyo yakawanda zvikuru. KuSouth Africa kutestwa COVID kuri kutora 170 rands. Saka ndozvinhu zvatiri kutarisira zvakare muno muZimbabwe kuti zvinge zvichiitwa.
Asika vaMaguraminga, hurumende iri kuedza kuchengetedza utano neupenyu hwevanhu.
Isusu hatipokane nekuti pane machallenges akauya necorona, but tiri kutarisira kuti zvinhu zvishande kupamwe chete. Zimura, Ministry of Health, tese tinge tichishanda pamwe chete, pfungwa dzedu dzirege kuperera panyaya yecorona. Asi titarise zvimwe zvinhu zvese kuti zvinouraya. Pane HIV inobata madrivers vari paboda, pane korera inobata madrivers vari paboda. Saka tiri kutarisira kuti zvinhu zvese izvi zvitariswe tisati taita kuti mumwe mutemo inge iripo.
Makati kuhurumende,
tikukumbira zvikuru kuti kutaura kwemadhiraivha kunzwikwe. Vasangonzwa divi rimwe chete, ngavanzwe kutaura kwemadhiraivhasi kwatakaita. Tinotenda Zimura yakabvuma kuita nezvimeeting ikanzwisisa. Tirikukurudzirawo zvakare vekuSouth Africa kuti vangewo zvakare tichishanda pamwe chete, uye nemaemployers edu kuti tinge tichishanda pamwe chete kuti nyaya iyi igadzirike, nekuti tikasamira pamwe chete hapana kwatinoenda.
Vatyairi vesangano renyu vanongonetseka paboda iri chete here?
Harisi boda rebedi bridge chete, Forbes boda, maboda ese haana kumira zvakanaka nenyaya iyoyo. Saka tiri kutokumbira kuti zvinhu zvigadziriswe, nekuti tagara isu tinopedza 3 months tisina kuenda kunoona mhuri sevatyairi. Matrak drivers, wanu pedza nguva vasina kuenda kumuna muri 3 months. Then tapa boda futi. Ezine Christmas. Christmas wanorva boda. Tinde chida kwa nanguwa kumuna vana vedi nguwa ene holiday. Saka atributa rita skuru mtisi nizo zvigadzi risiko. Neku kurumiza. Pasina kupomerana. Pati kiu nga ingo famba. Zine zvese nga zirike kutarisa pakuti paitiko mari. Gapa tarisiko kuti kiu ifambe iripa boda. Kana vachizo unza zvine zvinhu vana zo unza. Mimama systems. Pati ngati dzokere pa system ya taka tanga nayo. Kuti zvinhu zvipfuure. Mberi. Saka seboka rinomirira vachikari tirikushushika nazvikuru ndizvo takaenda kubed bridge kunoona kuti zvinhu zvakamira sei saka tinotarisira kuti hurumende yedu nezimbura nevamwe vese vanochekuita nezvinhu izvi zvipfuurire mberi tirikukumbira zvakare kuti zvetarapi vari kukontrola kiwe marori vasatorewe marori neuori vachipinzira pamberi asi kuti vangofambisa kiwe sezvairi
Avo vange vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors wa Frederick Maguraminga vari parunare kuBite Bridge ne Studio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Kuroniko rinoti bazi rinoona nezvekunze remeteorological service riri kuramba rakatarisa dutu mpengo riri kumbika muIndian Ocean rakatarisa kuMozambique. Dutu mpengo iri rinonzi Cyclone Chaldin rinonzi richasvika muMozambique svondo rinouya richitarisirwa kusvika muZimbabwe mumasvondo maviri ari kutevera. MuHerald mumiriri weUnited Kingdom muZimbabwe Amai Melanie Robinson vanoti nyika yavo ichabatsira nekubaya mamirioni matatu ezvizvarwa zveZimbabwe mushonga wenhomba yecoronavirus. Zvichakadaro Britain yatangidza kurambidza vanhu vanobva nekuSouth Africa kuti vapinde muBritain zvichitevera kuwanikwa kwevanhu vaviri vakabva kuSouth Africa vaine chirwere chitsva chinonzi chakabva mucoronavirus. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mukasepa studio vana mukomata nunuka vande vana mukomajonga vana sister mavelasi tinotikurisei kuAmerica. Hai ini ndoda kutongomhoresawo zvangu amai vangu nababa vangu kuchipinge tichiti happy Christmas yasvedera pedo pinge kwamutema kwamutuzu. Ani ndoitwa zvangu geshe mundiri muno South Africa muLimpopo kuti kuno tinofara katenda hangu.
Vakadii pastudio 7 apo ndoda kukwanisa dunhu rekwechikono uko kuchipinge ndichiti kwazivai narosororikisimusi vakomana vebhora tambai bhora vakomana tisitatadza kuuyako chido taiva nacho but mari takaafektwa necovid but hai mitambai bhora komana bvunza vanenge vasipo zvavo sekutaura kwavakaita but mukombe wakapa go ahead kuti ngautambirwe is long mari munaye sekutaurwa kwazvakaitwa kuti mune pambijana atambai bhora vakomana tisitakoniwa kuuya ikoko tambai bhora komana kwechikunu.
Makadi pa studio 7 apo. Isusu tinofara. Ini ndiro mwana wekuZimbabwe. Ndiro mwana wekuZimbabwe chizaura chemuZimbabwe ndogara kuCongo kuDRC. Kunonzi kuJeka Mine ndokwandogara. Ndoda kutaurawo pamusoro penyaya yeavo vari kuti kwanzi vari kukumbira vachivenga kuti vavabatsire nyaya yekupwanyirwa dzimba kwavo. Ngavasata munhu ari kutaura nezvake haana pfungwa nevanhu. Hatozizivi kuti kuna vanhu vanobatsirwa chake chaanongofunga chete ndechehondo zvega zvega. Saka ngavarege kutambisa nguva vachiti varofunga kuti vachivenga vachavabatsira mudambudziko ravo. Hakwanise kuvabatsira baba ivavo. Ndiye munhu asikakwanisi kumbavabatsira kana kahwani iyoyo. Saka ndinoti aiva dai vangorova mwanhu vatsvaga rimwe zano vatsvaga dzimwe pfungwa. Makadii zvenyu vashama vestudio 7 apo vanamukoma jonga kandemiri vanotatano kwahwande. Pakadii ko paWashington DC apo ndinozi DC watsomba ndozitarama.
Pakadii ko mose muri yeZimbabwe yakuratidza kufundisa mwoyo aiwa ndirangoti happy Christmas kuvana vose veZimbabwe matimana senyika sim tinoti Merry Christmas vari muSouth Africa vari kuMalawi Botswana Kenya kumamelodi nemafiasi Aurivhini kupina kupi aiwa tinoti kirimwe neChristmas yakanaka. Toita mbedi bridge umo aiwa regentrenchi venda nditienda vatu vose vabedi bridge vo advocate chibememe. Sitiri nive neChristmas yavo dzenyu yavo dzi. Na vatu vose vatu yandome sina hapo vokara murundo brother wanga. Vova Romano na vatu vose vamwenezi na ngundu triangle masvingo. Toto kupina Christmas yakanaka umakudika kuti zvakanaka. Mujie zvakanaka nemuri dzenyu kuti vanhu vose vakuchiredzeka kwasino uko aiwano kukwabenzi kwana vamudzi kuzapa kasure kwana chekenyere Christmas yakanaka kwachechese sekuru Jabheza apo aiwane vanhu vose muchitema chicheche pamusika kupina kupi pamukuru paenishadha apo chinoti mwari ulenge kuti zvakanaka kuvenekiswa zvakanaka tichienda uko kuHarare kunaona mainyoni kuchegudhu kumuriwo kwadzuka manja yose na kumaterenzi choti hayo Christmas yakanaka raba manajira kukadoma nekusouth Africa vanaterenzi vana Elvis Pezezi na naba George Gova toti Christmas yakanaka vanhu vose muri kufadzwe negurizi rakanaka ra 2021 kana vakuenga chingatikombore kuti mupinde nemunama kuti matendezi usakangana vana mati vose kutanga muswa 1 January kusvika muswa 10 tibate matendezi noti
Hey, masera sei pa Studio 7. Aya maso JDM Zimbabwe aya. Handioni chaanotibatsira nachini chakanyatsotsvikiti because ndo vanofanga kunge vachiprotecta ma human rights. Vanofanga kunge vachikoshesa kuti economy chaichai isadone. But it's very unfortunate kuti vanotrainingwa kufight their own citizens, my fellow citizens avo. Chinova a serious embarrassment yekuti munhu unoenda kunoita training yekuita saacharungwa nemakarwe kuti achafira musango achitrainigwa musango rine shumba rine nzou zvese kuti agozoti abva kusango ikoko uye uzodzvanyirira vanhu kushandiswa kudzvanyirira mafellow citizens ako it's a serious embarrassment yatinayo muZimbabwe iyoyo and izvi zvinorwadzisa chaiko chaiko kuti by the end of their service, kana vazopedza 20 years of service vachishanda. Vazhinji vavo tinenge tava navo kumisha uku nezvipatara zvisina mishonga kune maroads akafa. But somebody worked in the government for 20 years akatadza kuuya neidea yekuti dei nyika yedu yatora direction yakadai. Zvinongofungwa kungofamba vachingooneregwa vachingoshamisira shamisira pasina chavanoshamisira nacho. Iye rodzi nenda kumusha kwake chai chai inoita kuti asvike kumusha kwake nakuwa musana zvinobatsirei zvavanotiitira masoja handizvioni inini handioni kubetsera yavaina yavanotiitira isusu masoja
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001202465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika mangwana eChristmas muitambe zvakanaka hama dzangu
mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana nenyika yeLiberia mukurwisa makoronyera anotengesa zvinodhaka zvinodhaka zvinosanganisira heroin necocaine zviri kutengeswa zvisiri pamutemo kubva kuAsia nekuSouth America zvichiendeswa kuAfrica kunyange hazvo paine umbowo hwekuti zvinokanganisa zvakanyanya utano hwevanhu izvi zviri kukonzerwa nekuti miganhu yeAfrica haina kunyatsogadzirwa zvakanaka zvinopa kuti zvive nyore kupinda nezvinodhaka izvi cocaine yakabatwa yave kuGuinea Bissau nekuCabo Verde mumwedzi yekutanga yegore ra2019 inodarika yakabatwa muAfrica yose kubva muna 2018 kusvika muna 2016 hurumende yeAmerica iri kubatsira mukurwisa kutengeswa kwezvinodhaka nekupa nyika dzemuAfrica zvekushandisa kubata makoronyera aya mavhiki mashoma adarika America yakabatsira vanhu vemuLiberia nezvekushandisa zvinosanganisira hembe dzekupfeka malaptop nezvimwe zvekurwisa makoronyera aya vakafanobata chigaro chemukuru webazi rezvekudzivirirwa kwekutengeswa kwezvinodhaka pamuzinda weAmerica muLiberia kana kuti acting director of the International Narcotics and Law Enforcement Affairs Section vaStephen H. Kissick vanoti nyika mbiri idzi dzave nemakore dzichidyidzana vanoti vari kutarisira kuti mushandira pamwe uyu uchaenderera mberi Kenya ne Ghana ndezimwe nyika dzemu Africa dzinoshanda ne America mukurwisa vanotengesa zvinodhaka ava. Mumwe aiwe mukuru bazi rezvekudzikirirwa kwekutengeswa kwezvinodhaka muAmerica kana kuti Deputy Assistant Secretary of State for the Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, Amai Heather Merritt, vanoti America yakazvipira kubatsira Africa kurwisa vanotengesa zvinodhaka ava, uye iri kutarisirawo kushanda nenyika dzakawanda. Vanoti kudyidzana kweAmerica nenyika dzemuAfrica kunoshanda zvakanaka kana pasina makoronyira aya anokanganisawo utongo hwejekerere. Vaenderera mberi vachiti makoronyira aya akaregererwa achiita madiro aJorgina zvinokonzera kusagadzikana kwenyika, uori nezvimwe zvinozopinza upenyu hwevanhu munjodzi. America inofunga kuti kubatsira Africa dambudziko iri risati rakomba zvinobatsira kumisa nyaya dzeuori nemamwe mabasa erima anoitwa nemakoronyera anotengesa zvinodhaka aya. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neLiberia nedzimwe nyika dzemuAfrica pakurwisa makoronyera anotengesa zvinodhaka. Maverengerwa neni wenyu, Blessing Zulu, West Studio 7.
Kanonzvisatsitsi zvikuru denda kanobva kuMarxist Brothers. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi matatu 330. Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinoti ningudzaro dziri kurohwa nematsotsi paboda. Mutori wenhau ane mukurumbira Foster Dongozi anoshaya. Dongozi, zorora hako murugare umwe wedu. Watungamira zvekare sezvo wakagara uchiita upenyu hwako hwese tichitevera nepawafamba napo. Tinokutenda zvikuru, zorora murugare. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.